No, andisaphinda ibona. Ndiri on an international trip to the regional meeting international labor organization kuno kuku Abidjan ku Ivory Coast. Saka ndinofunga kuti icha report wavayo nevari muoffice kuti vakavachiri vaiona panichapiwa maupdates. But hazvina kuipa kuti tisangane navo inisa minister public service, labor, social welfare, pane pasina chakaipa ipapo.
Saka munodzoka riini manje apa?
Tine vhiki rese tiri kuno because ndiyo regional meeting yedu yeilo ndinotori nevanomirira vashandi tina vamutasa vanobva kuZTTU then tine vanomirirawo vano maemployers vanobva kuMCOS tinonopedza paweekend tobva tadzokera kuZimbabwe which means kuti tinenge taakunoona kuti tingasanganawo here vhiki rinotevera.
Asi hapana chakaipa hapo pakusangana navo musangano wamagara muchida kuita?
No, ini handisati ndasangana even nevakuru veApex Council. Zvinenge zvakanaka kuti uchinge watanga kushanda wosangana nevese vaunofanira kusangana navo vakamirira zvidanho zvakasiyana siyana zvinenge zvichisevenza neministry. Saka ndakangoita vhiki rimwe chete ndiriko kuZimbabwe ndatanga kusevenza saminista welabor saka handina kunge ndawana mukana. Saka pandinodzokera ipapo yagara ichitori muplani yangu yekuti ndisangane nevakuru veApex Council.
Asi mari iripo here apa kana kuti mune ma kutotaurawo na muzvinafundo mutulinyuzi?
Ndo zvagara zviripo ndivo vanoziva kuti pagara paine hurukuro dziripo pakati pavo nehurumende. Izvi hurukuro dzagara dziripo dzinotora nzvimbo pachirongwa chinonzi National Joint Negotiation Council. Ivo vanenge vakamirirwa neApex Council yanga ndichitaura iya inobatanidza maassociations evashandi akasiyana siyana vashandi vehurumende. Ukuwo isu tinenge takamirirwa nevanomirira hurumende. Permanent Secretary wedu vamasanga ndivo leader wechikwata chinomirira muhurumende. Saka pagara pachitori nehurukuro dzakadziripo. Ini ndiri kutanga ndasangana nawo kuti tizivane saminista munyowani. Asi handikwanisi kuti ndiite negotiation navo takapedzisira tichivapa mabonuses avo egore rino akatobhadha kwaose muna November. Saka review yaakuzouya muna 2020 asi tinenge tichitaura ivo vakataurirana National Negotiation Council imomo munenge muine representation yetreasury yeministry of finance. Saka chikwata chinenge chakatokwana chakadaro isu semaministers tinenge tichizobriefiwa kana vapedza kutaurirana kana vakakonana tinenge tichibriefiwa kana vane zvavawiriranawo tinenge tichibriefiwa.